Mutauriri wesangano ravana chiremba vakuru Dr. Aaron Musara vauza Studio 7 kuti zvino hazvina kumira zvakanaka muzvipatara.
Iko zvino kuchipatara ndivatarwe vakaomerwa zvikuru nekuti chanyanya kunyanyisa kukomesa zvinhu chiko iko zvino ndechekuti hakuna manesi. Saka vamwe varwere vakatongogara iko zvino so vasina rubatsiro rwavari kukwanisa kuwana. Nhasi unouyu kune mawodhi ekuti vanhu varara vangori nemanesi aidi chete, kusina manesi anga atoriko. Kuchiedza hapana futi manesa anopa mishonga. Saka mamatron anova mamanager pabasa ndivo vekuti masikati kudai izvi vanomboedzawo vachipawo mishonga, asi kana kwadoka vaneta vanobva voenda kudzimba dzavo. Varwere vosara zvakare vasina futi manesa.
Dr. Musara vanoti kunyange hazvo vakazivisa hurumende nezvedanho ravo rekuda kukanda mapadza pasi kuburikidza nemagwaro avakanyorera mapadza akasiyana siyana, hapana mhinduro yavati vawana.
Hurumende yakagamuchira tsamba dzataka inyorera mumadepartment ayo akasiyana siyana. Yakagamuchirwa kunonzi kuhealth services board, ikagamuchirwa nasecretary weminister of health, ikagamuchirwa kuoffice zvekare kwaminister of health. Hatina mhinduro yatatawana hedu pari zvino, takangomirira.
Vana mukoti muzvipatara zvehurumende havasi kuenda kumabasa, uye vari kuda kuti hurumende ivape muhoro yavo nemari yekuamerica yavaitambira muna Gumiguru 2018 pamwe nekuvapa zvekushandisa kuzvidzivirira kubva kuzvirwere kana vari pamabasa. Mutungamiriri wesangano rinomirira vana mukoti veZimbabwe Nurses Association kana kuti ZINA vaEnoch Dongo vanoti hurukuro nehurumende kutungana kwembudzi.
Kuro dzakatanga nehurumende, asi chiri kutirwadza nechisiri kutifadza ndechekuti tiri kungotaura, hapana ofa. Hurumende haina chairi kuya nacho patafura panhaurirano dzatiri kuita.
Mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association kana kuti ZHDA Dr. Tapiwa Mungofa vatiwo kusagadziriswa kwenyaya dzevashandi vezveutano nehurumende kwave kusiya varwere vasina anovarapa. Vamungofa vatiwo panguva inoiyo vana mukoti vakaramwa mabasa, dzimwe nhengo dzavo dzakawanda dzavakumba senzira yekudzivirira kutapurirwa chirwere cheCOVID-19 inonzi pachirungu soft quarantine.
Izvozvi kuzvipatara zvino hazvina kukwira musheri. Machiremba akawanda ava musofa isolation nenyaya yekuti makesis ecovid pavashandi vemuzvipatara awandisa. Saka vanhu vakawanda takangogara kudzimba, asi patakapedzisira kuenda kuzvipatara uku kwanga kusina kumira zvakanaka, hakuna manesi. Saka vanhu havasi kubatsirika. Machiremba ari kumboedzawo havo kubatsiridza but zviri kuramba zvichiita wese.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya yekugadzirisa zvichemo zvevashandi vezveutano sezvo vakafanobata chigaro chegurukota rezveutano muzvinafundo Amon Murwira vanga vasingadaviri nhare mbozha yavo. Asi vhiki rapera vamurwira vakazivisa kuti vanga vatanga hurukuro nanamukoti. Mutevedzeri wavo vaJohn Mangwiro vaudzawo Studio 7 kuti vanga vakabatikana nekudaro vanga vasingakwanisi kutaura. Sachigaro weHealth Services Board Dr. Paulina Skosana vatiwo vange vari mumusangano nechekuita nedenda reCOVID-19 nekudaro vanga vasingakwanisi kutaura nesu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.